chitiko ichakati kashamadza uye chikatifadza kuti pama baiskopo anosvika yo makumi mana nemapfumbamwe airatidzwa ikoko nemipando yakasiyana siyana inoita iyo madhokumendari marefu munova matatiri nemadhokumendari mafupi uyewo nemafirimu aya anonzi efiction muchirungu pange pachikwanisa kupo vanhu mubayiro vanosvika ivo kuda vasere takava umwewo vakacherechedzwa zvikuru kunzi basa ratakabata ibasa guru basa rakafadza uyewo basa rakakosha mukati nepasi rose panguva ino saka takafadza zvikuru nezvatange zvichibuda izvi kubva kuvanhu veWomen Film Critics Circle Award.
Iwo mubayiro wamakawana wethe Women Film Critics Circle Award wakakosha zvakadii?
Mubayiro wakakosha unoremekedza zvikuru iwe kunyika yeAmerica ikoko nepasi rose nenyaya yekuti gungano iri gungano remadzimai anoongorora iwo zvinoitika mumabhaisikopo uyewo vamwe vacho vachigadzira mafirimu uyewo vamwe vacho vachiita zvekunyora nezvekutsapa nhau vanoita gungano akasiyana siyana pakati pegore vachiona kuti mafirimu api akaitwa nemadzimai ari kutaura nyaya dzakakosha kana kuti mafirimu api akaitwa chero nevarume asi ane dingindira riri kusunda nyaya dzakakosha munyika. Izvi ndo zvakaita kuti vange vasvika pakusarudza baiskopo redu iri rinonzi Lost Tongue uye mukutaura kwavakaita ivo vachikipa mubayiro uyu vakataura vachiti vakafadza zvikuru nenyaya yekuti ibasa guru rinoratidza kugara kwevanhu uyewo nemagariro atiita netsika nemagariro not kuti kune vecommand sun chete vatavange tichibudisa mubaiskopo iri asi kumunhu wose ari pasi rose akaona baiskopo iri anosvika pakuzvibvunza mubvunzo kuti ndini ani ndinobva kupi uyewo pandakabva ndichiri kukuziva here mutauro wangu ndichiri kumutaura here uyewo tsika nemagariro dzedu ndichiri kudzitevera here zvakavafadza zvikuru ndosaka vakati aiwa rega tikukumikidze mubayiro uyu nemucherechedzo nebasa ramakabata.
Totarisawo ivo verudzi rwecommand sun vamaitarisa munhoroondo yenyu vakatambirawo sei kubudirira kwakaita baiskopo ravo iri?
Vatazivisa pari zvino vasvika pakunge vachisununguka zvikuru nekuti vakanga vasingafungiri kuti zvinhu zvakaita sezvizvi zvingasvika kunge zvichiitika. Munzvimbo yavanogara yeKalahari vajaira kuona vanhu vanoita mabaiskopo vamwe vanoita maadverts aya ekutengesa vachisvika vachivashandisa vachibva vaenda vaenda vabva vanosvika pakunge vachinyangarika asi chinhu chokutanga kwavariwo kuti panosvika pakunge vachiuya vamwe vanhu vanotora baiskopo kwamakore matatu baiskopo riya rabuda varoramba vachivasundidzira vachitaura kuti aiwa kune vanhu vakati vari kuKalahari uku zvikuvafadza chose uyewo vari kusvika pakunge vachinyemwerera kuti aiwa tiri kucherechedzwawo nezvatiri kuda kunge tichiita kuno kwatigere kuKalahari.
Tichitarisa iro kubudirira kwaita baiskopo iri munofunga here kuti kune zvakungabatsira muhurumende yeSouth Africa kuti inge ichicherechedza nekuremekedza zviri kuchemerwawo neverudzi rwecommand sun?
Mubayiro uyoyu uyewo necherechedzo iyoyi ichange ichiunza mudongodongo kune vanhu vakasiyana siyana totione kuhurumende yeSouth Africa nokuti kana zvinhu zvadai zvinobva zvatanga kunge zvichibuda kune mapepanhau uyewo nenhepfenyuro dzakaita sedzenyu idzi zvinoita kuti hurumende itange kuona kuti pane zvinhu zvoda kunge zvichigadziriswa apa pangadai pakakanganisika kuti pangava tokanganisika zvachose.
Vamudzingwa chizvarwa chezimbabwe zvii zvamaigirawo zimbabwe panhoroondo iyoyi yasimudzwa nebaiskopo The Lost Tongue?
Zvakaita seizvezvi zvakoshawo kuti mukati menyika yezimbabwe iyoyi nesechizvarwa chenyika yezimbabwe ndinge ndosvika pakunzwa kunge ndichiita manyawu ekuti iyi nyaya yabudikidza kuitwa kuKalahari kubudza nevanhu vecommand sun inyaya zvakare inda kuongororwawo nemukati mehurumende yakafana nezimbabwe kuti zvinofanonge zvichigadziriswa kuvanhu vekuKalahari zvinge zvinogadziriswa mukati menyika yedu kunzvimbo dzakasiyana siyana dzine mitauro yakusvika pakunge ichikotama nekutsvakati.